This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 17, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Nhenho wenyu Jonga Kandemiri, ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mapurisa ekanzuro yeHarare anonzi atema nematombo vanhu vanotengesa mumigwagwa.
Makambani maviri makuru munyika anoti Delta neEconet Wireless ogumura vashandi vamwe vachidimburirwa mari dzemihoro.
Vatsigiri veZANU PF votadza votadzisa musangano wakarongwa neBulawayo agenda kuenderera mberi neZuro Maneru muBulawayo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa ekanzuro yeHarare anonzi atemana nematombo nevanhu vanotengesera mumigwagwa, avo vari kudzokera kunotengesera munzvimbo dziri kurambidzwa nekanzuro iyi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Nhasi rwaswera rwuri rwekatsi negonzo pakati pedhorobha reHarare, mapurisa ekanzuro achimhanyisana nevanhu vanotengesera mumigwagwa, avo vari kudzoka kuzoita basa ravo munzvimbo dzavakadzingwa nekanzuro. Mapurisa ekanzuru ayo anga achifamba nemarori maviri anga azere matombo anonzi anga achitema vatengesi ava, zvazokonzera kuti vatengesi ava vadzosere miseve kwayabva. Mumwe wavanotengesa mumigwagwa ava vachenjerai muzane nhamo vaudza Studio 7 kuti vapukunyuka panga pachirwisana mapurisa ekanzuru aya nevanotengesa mumigwagwa, kunyange hazvo vatorerwa zvavanga vachitengesa.
Kanzuru yauya marori matatu akazara masivi nevamwe vakapfeka maovhorosi waya, vaburuka vakatanga kutora zvinhu zvevanhu, vakatanga kurova vanhu, ende vanhu vari kurohwa. Kwete kurohwa kutyorwa ndokuitwaono zvikunzi mai makajaira muchatongobuda mburi chete whether you like it or not. Ava vanhu vari kurohwa, tatoponawo nembirotsona sistafu dzese dzatorwa kuti ipapa sikatosvikiki toona kuti kurohwa kwauchityaona.
VaJohannes Muguwe, vanhu vemumwe wevanhu vanotengesera mumigwagwa ava, vati chiri kunetsa ndechekuti vari kupiwa nzvimbo dzekutengesera vanhu vanotsigira ZANU PF chete pamwe nevashandi vekanzuru.
Mukatarisa zviri kuitika ka pane masaitsi avakati vakasiyira vanhu, vanhu vari kunzi vanhu havasi general public vamwe vese ava, vanhu vanosapota ZANU PF vakasiyirwa masaitsi vaya, vamwe vese vasina kadhi reZANU PF kana tasikazikanwa vanosapota ZANU PF ndiye ari kunzi aende kuvoting bay uko kusango ukoko kuti haoni kana benzi rimwe riri kufamba, zvakafanira kutonzi enda unofira ikokoko. Saka masaitsa vakasiya muno mutauni avari vati vanhu vadye mari muno mutauni vakasiyira masapota zezanu pf noti general public.
Mumwe mutengesi muzvare Shailet Chipenda vati kanzuro inofanira kumira kushandisa mhirizhonga kune vanhu vanotengesera mumigwagwa, vachiti vakazvipira kubuda mumigwagwa mavari kutengesera vari, vachiti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekuvhurwa kwemakambani kuitira kuti vanhu vari kutengesa vawane chekubata.
Hazvisi zvinhu zvakanaka nenyaya yekuti hakuna mabasa, ndo the only honest living yavari kukwanisa kuita, mararamiro asiri ekuba, asiri ekutsotsa vanhu asi kutengesa. Saka ndione sekunge iri ridambudziko, asi maitirwa akuitwa zvinhu zvacho ndo asiri kuitwa zvakanaka.
Asi mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme varamba mashoko ekuti mapurisa ekanzuro yavo vatema vatengesi ava nematombo.
Mapurisa edu haana vanhu vaarova. Mapurisa edu anga achiita basa ravo pakona paFirst na Nelson Mandela, ndobva atanga kupotserwa nematombo nevanhu vanga vachigunununa nekuitwa kwekuitwa basa nemapurisa edu yekuti vari kubvisa vanhu kuti vanhu vaende kunotengesera panhu panotenderwa. Saka paitika chiitiko ichi, mukuru wevanhu ava anga achipotsera matombo anga achiridza pembe, abva abatwa nemapurisa edu akaendeswa kumapurisa enyika, ndokuzopera kwaita zvowe zvowe izvi. Saka munhu anga achitungamirira vanhu vanga vachikanda matombo asungwa.
Vachideme, varamba omashoko ekuti kanzuru yavo iri kupinza nyaya dzezvematongerwo enyika mukupa vatengesi ava pekutengesera.
Ayo mashoko okunyepa. Isu kana tichinyoresa vanhu vanoita zvekutengesa, chatinongoda chitupa chako munhu ari kunyoresa nefoni yako kuti tikupitwisire namba dzako dzekuti waregister pafoni pako. Hatimbobvunzi zvimwe zvinhu zvese kuti unobva kupi, unosapota ani, wakavhotera ani, unobva kudistrict ripi. Aiwa, tinongota kuti munhu uyu ndivhenda here, anoda kutengesa here, ende anoda kutengesei.
Kanzuri inoti haisi kuzodzokera kumashure panyaya dzekubvisa vanotengesera panzvimbo dzisina kutarwa, ichiti iri kuda kuchenesa guta. Asi vanotengesa ava vari kuramba kubva mudhorobha vachiti nzvimbo dzakatarwa nekanzuru kuti vanhu vatengesere hadzina kugadzirwa zvakanaka, uye vanoti hakuna kana zvimbuzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Zvino hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi, izvo zvava kupa kuti makambani maviri makuru munyika anoti Delta neEconet Wireless agumure vashandi, vamwe vachidimburirwa mari dzemioro. Bhanga guru rinokweretisa mari reWorld Bank rinotiwo upfumi hwenyika yeZimbabwe huchakura nechikamu chimwe kubva muzana kana kuti 1%, sezvo nyika iri kutatarika kuwana mari yekugadzirisa upfumi uye kutadza kusafambisa zvakanaka zvinhu munyaya dzezveupfumi. EconeT ndiyo kambani hombe yenhare mbozha munyika, uye yanga ichiita zviri nani makore ose apfuura. Asi kambani iyi yakamanikidzwa mwedzi wapera kudzikisa mari dzevanhu vanotengesera zvinhu kambani iyi, uye kudzikisawo mari dzemihoro yevashandi nezvikamu 35 kubva muzana. Kambani yeDelta yazivisa kuti ichagumura vashandi nekuti naiyowo iri kutatarika. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi, uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara.
Chokwadi, zviri kungotiratidza izvozvo pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka takatarisa mafambiro ikonomi yomuZimbabwe. Hatine matambudziko aripo kachawandisisa ari kunyanya kuinclude nyaya dzekuberera kwakaita zvemainvestment zvemabhizinesi yatinoti domestic and foreign direct investment iri subdued, kana kuti yakaderera kushikwa kwemari dziri kuita kuti aggregate demand munyika muikonomi inge ichibererawo. Ndosaka even vemakambani vazhinji vaakuto tsvaga nzira dzekunge vachiberedza macost avo kuitira kuti vakwanisa kunge vachiramba vachioperata. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. I think even going forward zvinhu zvinogona kutoramba zvichitinetsei. Muri kuona kuti makatarisa nyaya yecurrent account deficit iri kuramba ichikwira, makatarisa even nyaya yefiscal deficit iri kuramba ichikwira. Raizvozvo tichaita kuti chikwereti chenyika chirambo chikwira, zvoita kuti tisazonge tichiattracta macapital inflows munyika anogona kunge achibatsira munyaya dzezvemainvestment nezvekuwandudza upfumi hwenyika.
Tiri kuonawo kuti makambani makuru akaita sana Delta neEconet ari kutatarika. Zvinorevei izvi?
Zvinongotiratidza izvo kuti zvinhu zvatibererei zvakanyanisisa, nekuti Delta neEconet ndo makambani makuru even pamusika wemari weZimbabwe Stock Exchange. Saka makaona nedownbeat focus, zvinoreva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Nyaya dzenhambotaura dziya dzekuti aggregate demand, vanhu havana mari, muikonomi havana mari. Saka demand yezvinhu zvakada sana doro, demand yezvinhu zvakada semaairtime yatibererewo, vanhu vava kushandisa vana WhatsApp. Saka zvinoafecta business revana EconeT, zvinoafecta vanhu vachanyumwa doro zvavaisimbeta nenyaya yekuti zvinhu zvakatoomesa.
VaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanga vachitaura vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutefenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mabambo akawanda aputika nasi akavhiringidza mhemberero dzechitendero cheIslam dzeEid al-Fitr kumaodza nyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria. Vanhu gumi vakafa muzviitiko izvi. Nasi izvi zvinonzi zvaitika muguta reDamaturu. Mabambo maviri aputika panzvimbo inonamatirwa apo vatenderi vanga vakaungana vachicherechedza kupera kweRamadan. Vamwe vanoti pane rimwe bambo rechitatu raputikawo zvakare.
Vakuru vakuru vemuEgypt vanoti vanhu vatanhatu vafa muCairo nhasi apo mapurisa arwisana nevaratidziri vanotsigira vaMohamed Morsi avo vakabviswa pachigaro chemutungamiri wenyika. Kurwisana uku kwatanga zvichitevera kuratidzira kwanga kuchiitikwa nevechiIslam muchure meminamato yaitirwa muTalibia pedyo nezvivakwa zvepaGiza Pyramids.
Vatsigiri veZANU-PF vakatadzisa musangano wakarongwa neBulawayo Agenda kuenderera mberi nezuro manheru mushure mekunge vatanga kuimba vachivhiringidza musangano uyu. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu uyo wakaitwa nesangano reBulawayo Agenda waive wekuti vamiriri vemapoka akasiyana siyana ezvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji vazive nezvematambudziko akatarisana nenyika uye kuti vaone kuti chii chingaitwe kuti nyika ibude mumatambudziko airi. Munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika weMDC Renewal vaGordon Moyo vakashora mapato ezvematongerwo enyika anopikisa vachiti ivo pache zvavo nevamwe vatungamiri vane mhosva pamusoro penyaya yekutadza kubatana kuti vakwanise kubvisa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nebato reZANU-PF pachigaro.
Nzira imwe chete yekukunda ZANU-PF ndeyekuti mapato anopikisa abatane kuti agokwanisa kuunza shanduko chaiyo munyika. Hakuna imwe nzira kunze kweiyoyo. Ngatigadzirisei makakatanwa atinawo semapato ezvematongero enyika anopikisa kuti tigokwanisa kushanda pamwe chete.
Mirijonga yakatanga mushure mekunge veruzhinji vaive pamusangano uyu vapiwa mukana wekutaura maonero avo uye kubvunzawo mibvunzo apo mumwe murume vaRichard Mahomva vakashora vemapato anopikisa vachiti vanotevedzera zvinodiwa nevarungu vanovapa mari.
Hatidi kuti vemapato anopikisa vangobatana chete, asi kuti vabatane vaine chinangwa chekutevedzera gwara rekusimbisa kuzvitonga kuzere kwevanhu vemuAfrica kana kuti pan-Africanism.
Mukupindura kwavo maonero ava Mahomva, vamoyo vakatsamwisa vatsigiri veZANU-PF vaive pamusangano uyu, apo vakaramba kuti bato reZANU-PF rinotonga nenzira yetsika dzinosimudzira hunhu hwevanhu kana kuti pan-Africanism. Vamoyo vakati pane umbowo hunobva pamagwaro akaburitswa nehurumende yeSouth Africa anonzi muchirungu declassified documents ekuti bato reZANU-PF raishanda nehurumende yeSouth Africa mukuuraya vamwe vanhu verudzi rwechindevele vemuno apo nyika yaive ichangowana kuzvitonga.
Magwaro aya andiri kutaura nezvavo anoratidza pachena kuti ZANU-PF yaishanda nehurumende yehumbimbindoga yekuSouth Africa vachiuraya vanhu vechindevele vemuno muZimbabwe.
Mashoko avamoyo aya akamutsamiri zhonga kubva kuvatsigiri veZANU-PF vamwe vavo vachibva vatanga kuimba nziyo dzaishora mapoka eMDC. Mumwe wevatsigiri ava uyo hatisina kukwanisa kunzwa zita rake akati akatsamwiswa nenyaya yavamoyo yekuda kukonzera ruvengo pakati pemashona nemandevele.
Tiri kukumbira kuti kwete nasara kutirwisanisa mashona nemandevele. Sei ari kutaura nehistory sinei nezviri kutaurwa pano, ari kuedza kuita sei?
Mushure mekunge vatsigiri vezanu PF ava varamba vachita mirishonga mukuru wevulawayo agenda vameli Dube vakazotaura kuti musangano uyu waive usingachakwanise kuenderera mberi. Vadhuve vakataurira Studio 7 kuti sangano ravo raive rakokawo vamiriri vezanu PF asi havana kuuya. Vamiriri vemapato aive pamusangano uyu vanosanganisira munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vaMoses Mzila Ndlovu, munyori wezvemigodhi nezvicherwa muMDCT vaJoel Gabuza pamwe nemubati wehomwe mubato reZapu vaJacob Dube. Vose ava vakatenderana kuti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekutadza kutungamira nyika kwebato rezanu PF. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bato reMDC Renewal Team raramba mashoko ekuti riri kukundikana kuita musangano waro mukuru wepagore wekutanga kana kuti Congress uyo waifanirwa kuitwa mukupera kwemwedzi uno. Nhengo yebato iri uye vari vakafanobata chigaro chevanoona nezvesarudzo mubato iri vasettlement Chikwinya vanoti chiri kuitika chete kuendeswa mberi kwemazuva achaitwa musangano uyu nekuda kwekushaya nzvimbo yakatambanuka yekuitira musangano. Vanotiwo musangano wakaita seCongress unoda mari yakawanda iyo bato ravo richiri kutsvaga kubva kunhengo dzaro. Zvinonzi bato iri rinoda mari ingangosvika ma300 ezviuru zvemadhora kuitira kuti musangano uyu ubudirire. VaChikwinya vanotiwo bato ravo rino urongwa hwekutsvaga zita idzva rekuti ringe rave kushandisa pachaitwa sarudzo dza2018 senzira yekuti vatsigiri vavo vave nechivimbo nebato ravo uye kuti vange vachikwanisa kuriziva sebato rakazvimirira. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Bato redu ranga rakarongwa kuti ritiite Congress yedu kubva musi wa 31 July na 1 August. Taisvedekedza nemavhiki maviri kuti tichiita pakati paAugust kuitira kuti tiwane pekugara kana kuti accommodation yevachibva kunze kweHarare. Tichiwana mukana wekuti zvikoro zvinenge zvakavharwa, saka tichashandisa nzvimbo dzakaita semacollege nemaboarding schools nekuti vanhu vatakutarisira kuti vange vachiuya vakati wandei. Saka tikaita nguva inenge yakavhurwa zvikoro kunyanyanya namacollege, tinogona kutambudzika nepekuzoti vanhu vange vachigara nekuzvikira.
Ko, panyaya yemari iyi muri kuwana here rubatsiro rwekuti munge muchiita musangano?
Zvamunongoziva muZimbabwe mapolitical parties anopuwa mari kuburikidza nekumirirwa kwamunenge makaita muparliament. Isu maMPs edu akadzingwa parliament musi wa17 March, saka naizvozvo hatisiri kuwana mari kubva kuhurumende. Mari yatashandisa kuti tinge tichiita Congress yedu iri kubva kumamembers nevanobata zvigaro mumusangano. Ndo mari yandingangoti ndiyatakuengedza tikange takwanisa kutichita Congress yedu. Zvinozikamwa zvikuru kuti muZimbabwe mari iri kunetsa, asi vanhu vakwanisa kushingirira kuti Congress iyo ichinge ichibudirira second week yaAugust.
Imari yamuri kutsvaga kana kuti yamuri kuda kuunganidza kuti munge muchikwanisa kuita musangano mukuru?
Mari yacho yakati wandei zvayo sevanhu varombo, asi trezara ndo vanogona kunge vachiri kuherengedza nekuti tichiri kuda kuona kuti chikafu chedu chakawanda zvakadii, uyezve vanhu vachange vaine matisheti akawanda zvakadii, uyezve pachange pachifarwa sezvo inenge iri nhemberero yekuvharwa kwechiunu chatinotarisira kuti chichange chiunza washanduko muvana veZimbabwe.
Tinonzwawo kuti bato renyu rine urongwa hwekutsvaga zita idzva.
Chachigondo racho zvitungira. Tisu tiri kuchema nyaya yefree and fair elections, saka ichokwadi tiine zita redu idzva, tichange tine makala yedu matsva, tichange tiine simbo yedu itsva, tichange tine maslogan yedu matsva.
Vanga vari vakafanobata chigaro chevanoona nezvesarudzo mubato reMDC Renewal Team vasettlement Chikwinya vari parunare muMbizo kuKwekwe.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kusangana tiri kutarisa nyaya dzevanhu vari kutengesa mumigwagwa zvikuru muHarare, avo vari kunetsana nemapurisa ekanzuru zvopa kuti muite mhirizhonga.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panhamba inoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kutira kuti tigokufonerai.
Mundau dzedu dzemitambo chikwata chema Young Warriors nechema Mighty Warriors zviri kupinda munandare mukupera kwesvondo zvichimirira nyika mitambo miviri inokosha zvikuru. Mutori wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipanya inotevera.
Chikwata chenhabvu chevanhukadzi chema Mighty Warriors chakananga kuAbidjan kwaIvory Coast uko chiri kunosangana nemaElephants mumutambo wemunzira yekuenda kuma 2016 Olympic Games. MaMighty Warriors akadzoka mugadziriro nezuro mushure mekuramwa basa nechitatu nemhaka yekusabhadharwa asi nezuro vaiva dzoka munhandare. Nengo yeWarriors Fan Club vatinashe mutetwa vanoti nyaya dzekusabhadharwa vatambi idzodzi ndidzo dzinoita kuti zvikwata zvikundwe.
Parikuita problem yekuti maplayers haasi kubhadharwa zvichizokonzera kuti timu izorowa.
Asi muongorori wezvemutambo vafarai kambamura vanoti veruzhinji vachanyanyotarisa zvekuramwa basa izvi sezvo zvisiri zvitsva munhabvu yemunyika.
Zvato muno muZimbabwe yatova garo ziva kuti kana paine mitambo mikuru yakadai ingave vakadzi kana varume vanotogara vachingonyinyuta, saka ndinoti atova mafuta ekuzora vajairira.
Vakambamura vanoti maMighty Warriors anokwanisa kunoita zvisiri kutarisirwa nevanhu kunoita mangange kana kunokunda.
Ivory Coast yakati simbei, asi sezvo munoziva nezvenhabvu izvi hamuziye zvinoitika vanogona kutongosvika ikoko vakamanikidzawo kuita draw kana kutohwinawo chaiko.
Panguva imwe cheteyo maYoung Warriors ari muRufaro Stadium apo vari kusangana neSouth Africa mumutambo we2015 Africa Youth Championships. MaYoung Warriors ane vatambi vakawanda vakakuvara uye zveSouth Africa yacho ine mukurumbira munhabvu yevechidiki. Asi muteveri weHarare City vaMishek Saga vanoti hakusisina zvikwata zvidiki munhabvu yemuAfrica.
Bhora mazuva ano nyaya iripo ndeyekuti bhora bhora harisina anonzi magiants. Nonyaya yekuti katarisa kana maAfcon kana World Cup masurprises anokuwanika kwese kwese.
Zimbabwe ikakwanisa kukunda mumitambo miviri iyi inobudirira kuenda kumayouth championships ayo achaitirwa kuSenegal. Zvikwata zvichakunda kumaAfrica Youth Championships zvinoenda kuma 2016 Olympic Games ayo achaitirwa kuRio de Janeiro muBrazil. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Hurumende yeIraq yaburitsa mashoko ekuti yatanga kurwisa zvine mutsindo munyika iyi kuri kuita kuti itore dunhu reAnbar iro riri mumaoko eISIL. Kubvisa ISIL muAnbar hakusi nyore. Sekutaura kwakaita mutungamiri weAmerica vaBarack Obama, ISIL yapamba vanhuwo zvavo vava pasi payo mumaguta ari mumaoko ayo.
Apo mauto emunyika iyi anorwisa ISIL, zvakakosha kuti vanonzwira tsitsi ISIL muIraq, Siria nedzimwe nyika vazvinzwire mashoko enhema ari kupiwa kuvanhu neISIL ayo ari kutaurwa nevanhu vakaramba kushandiswa neISIL. Sekutaura kwavaObama kuti ISIL irwiswe nekukundwa zvachose, zvakakosha kuti pasi rose risatambire chikwata ichi uye pasi rose rinofanirwa kushoropodza pfungwa dzeISIL. Ndiani angaramba kunzwa zviri kutaurwa nevanhu vakamboshandiswa neISIL vakazoona kuti pfungwa dzechikwata ichi hadzina kunaka? VaObama vanobvunza.
VaObama vanotiwo kurwisa ISIL idonzvo renyika dzose pasi rino rekupedzawo ugandanga hunosvibisa chitendero cheIslam. Ugandanga uhu vanoti ndihwo hwaisa mujambwa vechitendero cheIslam. VaObama vanotiwo vose vakambonyengedzwa nechikwata ichi vari kutaurawo zvakaipa zviri kuitwa neISIL.
Aya mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neISIL.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages, maWhatsApp nezvimwe zvamunenge manyorawo mashoko amatitumira paFacebook yedu yeVOA Shona.
Munyori wekutanga anoti ndinokumhoresai nemufaro mukoma Zulu nevamwe vamunobatanawo basa munogona. Ndibatsireiwo, ndiri kutsvagawo mukoma wangu akaenda kuSouth Africa muna 2006 ane zita rekuti Kainos kana kuti Arabu Chivikai Zhou anobva kuMberengwa. Kana paine anomuziva ngaandibatewo panhamba iyi 263 718 50613. namba iyi zvakare 2637185013. Ndibatsirewo hama, ini ndinoitwa Ishe Unopa Chivikai, ndiri mukwekwe.
Mumwe anotiwo hai chonga and blessing, ndinonzi Adrick Masanu. Ndinotsvagawo mukoma wangu Elias Tonderai Manomano. Anoziva kune murume uyu. Munondibata panhamba dzinoti 073-372-7599 kana kuti 077-987-4676. Ndiri kuno kwakazangarare.
Mumwe anoti varume basa munogona rambai muchitipa nhau dzechokwadi. Mundikwazisirewo mudzimai wangu Mavis Zimucha nevana vangu Melissa, Mona Lisa, Taruvinga ndisingakanganwiwo Melusi Taruvinga naamai vake Pepechua Kamunga nababa vangu Samson Mbundire Kuwedza nemapostori ose eJerusarema vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Ndini Eustace Taruvinga, ndiri kuSouth Africa, Johannesburg.
Mumwe anotiwo ndinotenda nebasa rakanaka ramunoita kutudza chokwadi chiri kuitika munyika. Ndibatsireiwo kutsvaga hama inonzi Mapendere anoshanda muHarare City Council kuti ndini Mapendere wawaida kuona pawakaenda kurufu kwamuchikanda kuDarwin. Namba dzefoni idzo 077-736-2702. Ndini mwana waBonus Paul Mapendere, ndatenda.
Aiva vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje. Vadikane, tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Mubva matifarira, tinotenda.
Nako kambo mukoma makaoma kubva kuna Ja Praiser. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezongwa yedu yapera, regai tibotarisa musoro inawo zvakare.
Mapurisa ekanzuru yeHarare anonzi atemana nematombo nevanhu vanotengesera mumigwagwa.
Makambani maviri makuru munyika anoti Delta neEconet Wireless ogumura vashandi pamwe nekudimburira pamwe vashandi mari dzemihoro sezvo zvinhu zvaoma.
Vatsigiri vebato rezano PF votadzisa musangano wakarongwa neBulawayo Agenda kuenderera mberi neZuro Manheru muBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga naSandra Nyaira.